Kuva pandakati andichada nezvako ndaneta.
Ndoni.
Nezuro was the first time you seen on the texta. Ndiri munhu akasimba moyo ende iwe unozviketa. Takati rega ndiende kumafaro ndi feel better. I realize ndangariro ndidzo dzinondura yampanorira nziye rudo yataifarira. Veduwe moyo wangu ndiwo unondibaya panorira nziye rudo yataifarira. Marwatso achapora here panorira nziye rudo yataifarira. Koiwe wacho ukufara here panorira nziye rudo yataifarira. Don't hear my melody. Don't forget everything. We sip up and daily life, ya baba. Yang we shandi no ronga, jese shi no parara. Moyo une chironda waga kubara. Japati kananda tata kunyarara. Ucha toka ere, uchi kundi funga ere. Kana kuti waka enda jam chose. Andicha kuone, ucha toka ere, uchili kundifunga ere, kana kuti wakaenda zvamuchose. Andicha kuone, ufunge ndangari rondidzo dzinondura yampanorira nziye rudo yataifarira. Veduwe moyo wangu ndiwo unondibaya panorira nziye rudo yataifarira. Chapura ere panorira nziye rudo yataifarira. Koiwe wacho ukufara ere panorira nziye rudo yataifarira. Fungwa mango sara ma memories. Kondo pera energy. Baby ndiwe amino kuda pamwe wakanganwa ndiwe. Waiti tisa zove taramba na ndiwe. Chiti tisa pewe venge muka na ndiwe. You're the only one I wish I would forget. But andi di kukusha epa internet. Kudana nanewe pamwe yave mistake. Funge ndangari rondidzo dzinondura yampanorira nziye rudo yataifarira. Veduwe moyo wangu ndiwo unondibaya panorira nziye rudo yataifarira.